Baba Claude Maganga, Vincent Canisius Roman Catholic Church, vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi warongwa mushure mokuona kuti nyaya dzekudhakwa newawa fodya nezvimwe dzanyanya izvo zvave kukanganisa mugariro wakanaka wevanhu.
Saka idambudziko rataona riri kutekeshera zvikurusa mwana wedu wechidiki. Idambudziko riri mumhuri, idambudziko riri within community yedu uye nemuchechi yedu yatosangana nayo.
Baba Maganga vanoti nyanzvi munyaya dzeutano, mishonga pamwe nemapu risa vauya vakapa humbo maerano nekushata kwekushandisa zvinodhaka kupfurikidza mwero, uye vafara chose kuti vechidiki pamwe nevabereki vavo vapinda musangano wanhasi. Muimbi ane mukurumbira vaVictor Kunonga avo vapinda musangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kusangana kwavaita kwakakosha chose mukupedza dambudziko rekushandisa zvinodhaka munharaunda yavo. Vati chinorwadza ndechekuti dambudziko iri riri kukura kune vechidiki, izvo zvave kukanganisa remangwana ravo.
Kuti taungana panapa tigere nao vana vedwa tisi tinokwanisa kuti tivabetsere bhozi pane panomwe mutukiri watinogona kuvaita tiri mumba, kuti aiwe urombe basa enda unotsvaga basa, basa ana achitsvaga achishaya. Saka anozopedzisira aita sei? Pane zvimwe zvinhu zvatiri wadi kudai but umwe munhu zvinomurambirawo ozopedzisira kuti chii, ndikaswera hangu ndanwaka kana bhurongo kana chii zviri nani, handina zvizhinji zvandinofunga nezvazvo.
Vakunonga vati zvinosuwisa kuti zvinodhaka zvave kuwanikwa pose pose, uye vati izvi zvinofanira kugadziriswa.
Isusu patakakura tetisingatobvumiri kutumwana nababa kuti enza unotenga doro iti, waitonziva une makore mangani wairambirwa, nekungokutarisa sevaitobva vakurambira kuti aiwe haukodzerwi kutenga doro. Asi sevanhu nekomawo kune kwakaita zvinhu, ivo vari kutotengesa izvozvo, they are making a profit. Vanhu vari kutoti hatitatowana pekuraramira tikatodhakisa vana. Stoki yedu iri kuita se iri kufamba, and usually munhu kana atombobata mari nezvakaipa watomugariro.
Vange vakamirira mapurisa vamajaya mukwananzi avo vanoshandira mubazi remapurisa rinoona nezvinodhaka kana kuti drugs and narcotics mucriminal investigations department vati nyaya dzekudhakwa zvekupfurikidza mwero pamwe nekushandisa zvimwe zvisingabvumidzwe yanyanyisa munyika. Vati semapurisa vari kuedzana pose pavanogona napo kupedza dambudziko iri, uye vati vanofara chose nedanho riri kutorwa nekanzuro yeHarare mukuparadza nzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Tiri kutopa iri chenjedzo tichitipa iri warning kuti vari kumusika ikoko tiri kuuya. Tine imwe musika yakatoputswa nenzira idzodzo dzekutoti yanga ichionekwa kuti hapana zvakanaka zviri kuitwa. Ndinopa futi mukana wekuti nditende vanenge vakabata kumakanzuro municipality kunyanya munhu Harare akabvisa imwe musika yakadaro yamuri kutaura kuti zvinhu zvazvo zvichitengeswa. Iye zvino takuona pakutuita kuchena, ende vana vamwe havachawani because zvazva kutonge nyore kuwana. Munhu achiita kunge uri kutengesa hembe dzake asi achitengesa zvinodhaka.
Mumiriri wembare muparamende vaStarman Chamisa vaudza Studio 7 kuti vanotsigira urongwa hwekuderedza kana kupedza nyaya dzekudhakwa zvisiri pamwero munyika.
Ini ndinoti ndokurudzira kuti vadiki vangu vasange vachidhakwa. Zvinhu zvakashata kudhakwa hazvina zvazvinobatsira muupenyu hwechidiki. Isu vechidiki tine remangwana, tiri kutarisira vadiki vedu vange vane direction, vachiumbiridza nharaunda yavanogara kuti remangwana redu rimunaririni vechidiki. Vechidiki toti vaite zvinhu zvine tarisiro, zvine pinduso munyika yedu, wozi nyika totarisa kune vechidiki kuti vasimudzire vakuru vavo.
Kanzura weward 41 muHarare amai kudzaika dzombe vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vakawanda muHarare vave kushandisa zvinodhaka kuvharidzira matambudziko avo. Vati kanzuro yeHarare ichashanda nemapurisa nemapazi ese ehurumende mukupedza dambudziko iri.
Kubva kwedu isusu kukanzuro sema city mothers and fathers, ticha supporta any applications achauya ma rehabilitation centers, tichaedzawo kuwedzerawo ma recreational facilities mumawadzi ese. Izvo zvanga zvitogara zviritoripo mubudget yedu ya 2019. And then chimwewo tida kubatana nevemapurisa vese vecid drugs veimmigration kuti tigare tione kuti chichatingaite kupedza dambudziko revanhu vari kutengesa madrugs kune vana vedu.
Bazi rezveutano, sangano remedicines control authority of Zimbabwe nemasangano anoshanda akazvimirira vapindawo mumusangano wanhasi. Chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti mapazi ehurumende anoshandira kunzvimbo dzinopinda nezvinhu munyika anofanira kushanda zvakasimba mukudzivirira kupinda kwezvinodhaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.